manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 23 2023 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu anonzi Afa Muharare akamirira kuvhota musarudzo dziri kushorwa nevanopikisa vachiti dzange dzisina kurongeka. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti matambudziko airi kusangana nawo akonzerwa nenyaya dzakawanda dzainge dziri mumatare vanhu vachipikisa pakuti ndivanani vanokwanisa kukwikwidza. Vesangano rinonzi rinoshanda nevasori refaz vopomerwa mhosva yekutyisidzira vanhu munzvimbo dzakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe murume ane makore makumi matanhatu nemasere anonzi Adona akafa mushure mekumira mutsetse kwenguva yakareba. Zek inoti yasangana nezvimhinga mpinyi zvakati wandei zvapakuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vanonoke kuvhota kunyange hazvo vakawanda vafumubata jongwe muromo vachiedza kuti vavhote. Mutoro wedu wenhau Rutende Mawere anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanga vari pedyo nemurume afa uyu paWarren Park 1 vanoti vafumobata jongwe muromo vachida kukurumidza kuvhota asi zvakona n'anga murapwa achida. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kutozovabata sezvo vanga vakabatikana. Asi mutungamiriri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vavhota pakuwadzana 2 primary vachichema chema nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nezek.
Zvakanaka munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mumadhorobha mavari kuda kuti vamise kuvhota kwevanhu asi kumaruzevha tikunzwa kuti vari kushandisa mhirizhonga nokumanikidza nekupunyikidza masapu nokuteta siri pamutemo basi kuita madhesi ari kumanikidza vanhu kuti vhoterai pakati takuona kuti mavhotera pano kutyora mutemo ikoko. Saka tatuma matimu edu kuti zvirambe taudzawo vezek kuti hatisi kufara nenyaya ingi iri kushandiswa hatisi kufara nenyaya yokuti hamuna kutipa vhotas.
Chamisa vati zvisinei nezvimhinga idzo zvaitika nhasi vari kutarisira kukunda
asi tero vakaita sei Zimbabwe yarangarirwa namwari wedu nyika ino yane rugare takahwina tinotambira tahwina
kunyange zvazvo kune dzimwe nzvimbo muHarare kwamuka kuine mapepa akawanda zvakanyanya anga achikurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vasavhota sezvo sarudzo dzatobiridzirwa nechekare. Vachamisa vati awa mabasa evari kuziva kuti vari kuzo kundwa. Vachamisa vachangobva vari kukwikwidza kukuwadzana West vakamirira bato reZANPF vatauya Mauka vabva vasvikawo vakaenda kumukuru weZek vachinyunyuta kuti vatsigiri vavachamisa vaita rusha nekuimba vachiti zvakanganisa vavhoti.
Vachamisa vasvika pano vakaunganidza vanhu pasi tinova mutemo usingabvumirwi neZek vamwe vanga vakatopfeka regalia pasi zvokuti zvinokanganisa vanhu vari kupinda kuvhota nekuti inyaya yekuratidza zvinhu zvekuti zviri kunze kwemutemo.
Asi mukuru wezek anoona nezvesarudzo pavhotera vachamisa vawili mate vati
kuvuya kwavaita vachiuya kunova pamwete vanhu vakawanda paaria inii zvokuti zvaanga zvine disturbance asi isu sacho kuti vose vanga vari muno vanga vachivhota panguva ino tativa pamukano kuti vavote zvisine mutiriano
vanyambarwa sheki vanovota ku Avondale uko kwanga kusinawo mapepa ekuvotera vaudza Studio 7
23 ranga rizva rikuzikanwa kubva kuziki kubva kuti kuti speciday kuti mwesa vote so tauya kuti vote uzonza pana ballot paper
ambuya Trines Ndaramasha avo vafamba kunzvimbo nhatu vachitsvaga zita ravo vakarishaya vati
ndokuya kuno kukei uku kuti hai wani ndarisaga futi ndarishaya saka ndakadzungaira kuti ndochiita sei kana vakandikanda kupi kure ini zvokumota yekufambisa handina ndoenda nei
kunze kwekunonoka kutumira mapepa mamwe mapepa ekuvhotera anga akakanganiswawo pachipesaniswa mufananidzo yeTripC neZANPF mumashoko kuvatori venhau seki yati muHarare zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana kana kuti 23% ndidzo dzavhura nenguva kumashonaland east zeki yati zvikumi makumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti 95% zvavhura nenguva zvimwe chetewo nekumashonaland central nzvimbo dzakurumidza kuvhura dzinonzi dzange dzichisvika zvikamu makumi masere nemashanu kana kuti 85% vari kutungamira sadak mukuongorora sarudzo vanevas mumba vashora zvikuru nyaya yekunonoka kupiwa mapepa ekuvhota kwaitwa nezeki sangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights rinoti razivisa zeki kuti ikasakurumidza kupa vanhu magwaro ekuvhota ichaiendesa kumatare mumashoko kuvatori venhau zeki yati yakanonoka kudhinda mapepa sezvo panga paine nyaya dzakawanda dzange dziri kumatare vatiwo nzvimbo dzese dzanonoka kutanga kuvhota vanhu dzichavhurwa kusvika mangwana ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
kumasvingo mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba ashanyira nzvimbo dzakawanda akati dambudziko guru range riri revanonzi vari kushanda nevasori vefaz vange vachinyora mazita evanhu nekuvatyisidzira
nyaya yanga ichichemwa nevakawanda mumasvingo ndeyekushaya mazita avo mugwaro revavhoti sematauriro vaiva mukuru wemapurisa mudunhu iri Superintendent Philip Nwue vaiedza kuvhota pachiri choga primary school kumaruwa ekune mamwa vari kumirira bato retriple c kugutu east musarudzo dzeparamende vagift gonese vati vefazi vangatyidzira vanhu
chirikuitika ndezvekuti vanhu vefazi vari kuseta matable ende vamwe vacho vari kugarira vanhu mudzirodhi dzose dzinoenda kumapolling stations vachivati huyai neone way paunosvika vachibvunza kuti munoda bato ripi muri kuvhotera ne vachinzi endai muvhotera pachikomo ipapo saka izvi zviri kuitika kunyanya pakati pana alit vana munyikwa mucheka yaora chikonyetendi chiweekend
asi vanozviti mutungamiriri wefazi munyika vakuda kwase munzanga varamba mashoko aya
isusu matable takavaseta kuti aite masurvey iam sure ihad faced it masurvey desk atakaita which are 300 meters away from the polling station saka those are surveys now TCC is acting as if we are campaigning and now they are causing havoc
mukuru wezeki mumasvingo vazeisipudura ratiwo havana kunzwa nezvenyaya yefazi kwavatenderera vachiti sarudzo dzaitwa zvakanaka
iya mutanga makufeni vanhu vanga vakawanda chaizvo mapolling station but iko zvino vanhu vazhinji vapera vangoya ma1 asi zvasamba zvakanaka chaizvo makachivhota muronyararo zvinoratidza maturisi chaiyo vamutonetekane kundibata handitori mukati mareserva macho
asiwo vamwe vakaita semukomana wechidiki vanorost sichu wepasikato primary munzvimbo yekwabhani vavhota kekutanga nhasi vati vafara zvikuru
aiwa inini sefirst time vhota ndafara kodzero dzangu dzazadzikiswa nekuti dhanga singazivi kuti zvaka zviri izvi kudai asi kuti zvafamba zviri raiti ndinovimbawo kuti vamwe vechidiki vavhotewo vakwanisewo kuwanawo zvavanoda murama dzavo kwete kungoramba vachikomplaina vasingavhoti
vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti nyaya dzekushayikwa kwemazita evanhu uye kuvhundisirwa kwevavhoti nefazi kunokanganisa zvichabuda musarudzo ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Iko zvino tiri kuda kuti timboedze kuti tibate mumwe mutori wedu wenhau ari muHarare Tobias Mudzingwa kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo kutaura kwatiri kuita ikoku ma ballot papers kana kuti magwaro ekuvhota anenge ari kutosvika kuti vanhu vatange kuvhota. Tobias, uri kundinzwa here? Hello, Tobias? Tobias? Tunenge tiri kuita dambudziko ne runhare rwedu. Tichaedza kuti tidzokere kune mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika muHarare. Asi iko zvino vatereri regai timboende kumashonaland west uko kune mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti Zek yanga yatiyo gadziriro patanga vanhu kuti vaende kunovhota yanga iri pazvikamu makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 99% zvapa kuti vanhu vakawanda vakwanise kuvhota nenguva. Asi zvichemo zviriko kumashonaland west ikoko. Regai tiende kumutoro wedu wenhau.
Mumwe mudzimai anga achida kuvhota munzvimbo yegadzema muwadhi 2 amai Lucia Paradza vanoti ivo nemhuri yavo vashaya mazita avo mugwaro revavhoti.
Rangu inini nemurume wangu nevana vangu hakuna apa ndauya kunokuhoro kunokuhoro inini ndogara kugadzema yemereji mazita edu hazvisi kumawana.
Mukuru mubazi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu vatenda kuti dambudziko iri ranga riripo.
Achitondoonera kuti no ava vari kuti vari paKristo ava umwasha ari kunojekoa mwarikaiaiaa mezi the bottom line could be that because ndaida kuti ndiwane an overview of why this is happening. Generally it would appear like people didn't take the delimitation exercise so seriously and did not even take the inspection exercise very seriously but rely mainly on the USSD API.
Asi vanhovhu vati kushaya mazita kwaita vamwe vanhu zvikuru mumadhorobha akaita sekaroi chegutu nekadoma mucherechedzo wekuti vagari vemuguta havana kutevera kurudziro yavo yekuti vatarise mazita avo zuva resarudzo risati rasvika.
Saka ndaudzani yakami tuvhotinga ndipedzire fogetina kuti oh ndakamboita imwe transaction iyeye pakati now I need to go pakati kwewe there are so many dynamics behind this but truthfully we are saying on it basically asista vanoti kuti inveki mapolling stations ari kuti aredirect them to centers which we believe ndokwavano vanenge vari.
Meya weguta rekariba varalfu maonei vebato reCCC vanoti vange vasina matambudziko neZEC asi vanofungidzira kuti ndevefazi vanga vachikanda mapepa kuti vanhu vasaende kunovhota.
Dambudziko rataita nderekumuka mangwanani kariba yese yakazara maposta maimposter candidates vanga vachinyebedzera kunge vari veCCC vanova vatakaona nezuro vachiiswa nefazi maposta iwayo. Even time yeadvertising yatopera fazi was busy nemota dzavo vanhu vanodziziva vachiisa zvimaposta izvozvozvo. But generally kwava kune makue akawanda mangwanani asi so far manumbers ambotidzikirei.
Asi sachigaro resangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti ZEKI iri kuhwanda nemunwe.
Asi chikuru chanenge ra kutaura ndechekuti hapana kuitwa voter education yakasimba mwaka uno. Hatina kuona maZEK officials vachinyanya kufamba sezvavaita kusarudzo dzekumashuro vachidzidzisa vanhu munzvimbo uyezve masangano akazvimiririra maNGOs aisomboita basa iri murwende runo havana kupuwa mukana wokuti vaite basa iroro.
KumaShonaland West ZEKI yazivisa mugwaro kuvatori venhau kuti gadziriro yavo yanga iri pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 99% zvichireva kuti vanhu vatanga kuvhota nenguva. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi ambodaidzwa pachengetanai senda muwadhi 4 sezvo pane vanhu vanonzi vanga vachiimba vachikurudzira vanhu kuti vasavhotere mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvange zvichiitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMalawi inoti ichavhura nechisimba munochengeterwa zvinhu kana kuti makonteina 125 evanhu vari kuedza kutsvaga upoteri munyika iyi. Hurumende inoti iri kufungidzira kuti mumakonteina aya mune zvombo nemimwe michina yekudhinda mari zvisiri pamutemo. Mapurisa eMalawi anoti ari kuita izvi achitevedzera mutongo wakapiwa nedare kuti akwanise kuvhura muri kuchengeterwa zvinhu izvi. Vatereri regai timboedza zvakare kuti tibate mutoro wedu wenhau ari muHarare, Tobias Mudzingwa. Tobias wakadi? Hallo Tobias? Uri kundinzwa here Tobias? Nhare yacho inenge iri kuti netsei. Tangachida kuti tiedze kuti titaure nemutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa uyo ari muHarare, asi nhare mbozha yacho nemishina zvinenge zviri kuti netsei. Asi regai tipedzise zvanga zvichiitika kune dzimwe nyika. Totarisa zviri kuitika kuChile. Toedza kusvakari kudzoka kuna Tobias. Tobias, uri kundinzwa here?
Ndakukunzwai zvakanakisa chaizvo mukoma Blessing.
Aiwa, tinotenda. Nhare yacho inenge yanga ichiti netsei. Tobias, ungatudzo kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino muHarare?
Thank you mukoma Blessing. Regai nditange nekuti inini muconstituency mangu mandinogara.
Hello Tobias? Tobias, uri kundinzwa? Tichaedza.
Asvika nenguva dza 3 maskati, saka ndopabva patanga voting muHighfield mandiri kutaura. Pane ward 24 rese ranga risina maballot papers emakanzura. Pane musemo wadi imomo mapolling stations atanga kuti vanhu vavote na 25 minutes after 3. Saka tichitaurawo nemapresiding officers anga ari pamapolling stations iwaya. Vanga vachiti vanhu vachakwanisa kuwana 12 hours dzavo dzinotendegwa pamutemo dzekuti vanga vachivhota, zvinoreva kuti kunosvika vatangaona 3 masikati, kunosvikaona 3 mangwana makuseni vanofanira kunge vachiri kuvhota. Asi ndiri kunzwa sekuti kune dzimwe nzvimbo dzakafanana neWarren Park nekubudiriro 1 maballot papers around 5 anga asati asvika, and ndiri kuonawo padande mutande and reliable source iri kundiudza kuti dzichiriko dzimwe nzvimbo zvekare dzekubudiriro ikoko maballot papers iko zvino 19 after 7 haasati asvika zvekare. Saka pane kunyunyuta kwakawanda kuri kuitika. Mapolling stations acho avhura kune vanhu vakawandisa ende vamwe vakutoti kana zvichinetsa kudai kuti chagovhoterei vamwe ndivo vanoenda kumabasa emanheru vanga vachiti dai takwanisa kuvhota masikati zvaitiitira zvakanaka vakutoenda kumabasa zvinoreva kuti vanhu vasingachakwanisi kuvhota vakubva kwati vamwe uva nevana eko zvino kwadoka vamwe vabva kunzvimbo dziri kure because maconstituencies avo kana pavanovhotera kwanga kusiriko kwavakugara iko zvino vanhu vese ava vakuenda vasati vavhota ndochimiro chakaita zvino muHarare kutaura kuno
ko ivo vezeki vari kuti kudii nezviri kuitika izvi
vezekiwa Sligo na Chief Elections Officer vambobuda makuseni uyewo zekiwa yatorawo mashoko ichiedza kutsanangura kuti nenyaya yei vanonoka chikonzero chavari kupa hanzi kune nyaya zhinji dzinechekuita nesarudzo dzanga dziri kumatare dzanga dzichigadziriswa dzakaita kuti maballot papers ange achinonoka kuprintwa asi vamwe zvino vari kuti abati chirongwa ichi chaizivikamwa chaane nguva chichizivikamwa ende izvozvo zvekuda kuvanza zvinhu zvinenge zvichiitika zvinechekuita nesarudzo vachida kungo manya chini chega kunge vasina mamwe ma stakeholders akafanana nema political parties parikubva pazoita nyunyute ipapo yekuti izvi vanenge vanga vachizviita maone kuzonyanya kuzoti zvazoitika kumadhorobha kuHarare kunyanya zvichiteurwa nekubulawayo vanhu vari kubva vati wai ikoko kunogara kuchikunda opposition kuri ikoko zvaitika kune dzimwe nzvimbo 100% vanhu vanga vachitanga kutovhota kubva makuseni wai zvaitika kuma cities ayari maviri madhorobha aya vanhu vobva vati panogona kunge pane chitsotsi chinogona kunge chichida kuitika kubva kuzeki ndokutaura kuri kuita vanhu
tiri kunzwawo kuti kune dzimwe nzvimbo dzakati wandei vechikwata chinonzi chinodyidzana nevasori kana kuti chefaz vanga vachinyorawo mazita evanhu zviri kuitikawo here muHarare uye zvii zvauri kunzwawo kubva kune dzimwe nzvimbo
kubva kune dzimwe nzvimbo ndokwandiri kunzwa kwazviri kunyanya kuitika kunyanya nzvimbo dziri kumamisha vari kunzi pamwe pacho vanenge vachingori nekadeski kavo nemunhu wavo kana kuti nevanhu vaviri vachiti kana makuenda kunovhota modarika nepano vachiita kunge vari kukampeina ivo zvavo vari kuti panambotaura navo pamangwanani vefazi vacho ndakanangana nenhau yemaposters avari kunzi vakagadzira on behalf of ccc vachiti hakusisina sarudzo vazviramba zvose izvi vakatisu hatiiti zvose izvozvo asi iri nyaya yemadeski iyoyi vari kuti aiwa isusu takagara tataura kare kuti izvi tichazviita asi hakusi kuti taakutsvaka rutsigiro kwete harisiri iro basa redu iroro nekuti nguva yekutsvaka rutsigiro yadarika muno muHarare kutenderero kwandaita nekunzwawo kwandaita aiwa vefazi ava hatina kunge tavaona asi kumamisha hanzi ndiko kwazviri kunyanya ende vamwe vari kubva vati kuchiri kukampeina kauku uye kutyisidzira vanhu kuti vange vachizovhota vakarerekera rimwe divi asi muno muHarare aiwa ndinganyeba ndikati sangano iri riri kupomegwa kuti kune kwaramboonekwa
aiwa tinotenda zvikuru mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa ari parunhare muHarare achitipa zviri kuitika manzwa achiti kusvika pari zvino kune dzimwe nzvimbo dzisati dzatowana kana mapepa ekuvhotera tinotenda Tobias
zvakanaka mukoma blessing
tinotenda iko zvino tochienda kune mumwe mutoreri wedu wenhau Kudzanai Musengi anga achiona zvanga zvichiitika kubulawayo nekumidlands wakadii Kudzanai
Fara blessing wakati iwewe
aiwa ndiri nani kudza nayo ngatidzoti zvinhu zvakamira sei kubulawayo
kubulawayo mukutenderera kwandaita ndosovanda tanga kutenderera mangwanani ngwanani kunguva dzema5 chandaona ndechekuti kunzvimbo dzandanga ndichienda kwakwatove nevanhu vanga vatomira mumicheche vachizvipira kuvhota vatataura navo vanga vachiti toda kukurumidza kuita basa iri tigowana zvimwe zvekuzoita kuenda kumabasa edu atinoita nguva nenguva chandaonawo ndechekuti musarudzo dzino dzapfuura zvaigona kuratidza seranengati pachirungu any normal day vanhu varimo mudhorobha asi nhasi tinoona kuti mudhorobha munzvimbo dzakaunda dzinosiwanda vanhu kwakaita sekunana maketuko nepasidzo kwakusina vanhu vanhu vanenge vagara kudzimba dzavo vachiita zvekuvhota izvozvizvi
asi kune matambudziko ariko here seyatiri kunzwa kubva kune mamwe matunhu
matambudziko ariko kune dzimwe nzvimbo ndambozoenda pacommand center pasiti tikanobvunzawo kune zveki vachitaurira panguva dzakaenda dzemazvikati kuti kune dzimwe nzvimbo dzange dzisati dzange kusati kwavhotewa ndofunga kunguva dzekuma1 kwakusati kwavhotewa kumapolling station ekucountry park ndokwavatiudza kuti ndekuma kwacho ikoko kumwewo kwandazoenda nechekunze kune nzvimbo inonzi Burnside iri nechekunze kweguta kwakaita mafurazi maploti makuru taatanzwawo kuti kune vefaz forever associates of Zimbabwe vanga vane desk ravo nokunga chinhano chinokwana kuita mamitas 300 zvinobvumidzwa pamutemo kubva pafolding station imwe iri yanga iri ikoko asi vanhu ava vazobvata patazosvika isusu vazonzi vange vanga asi kune dzimwe nzvimbo dzose dzakatenderera zvedu ndokunga chinhu chikuru chingangonzi chakanganisika ndichocho chekuti kuvhota kwanonoka kutanga zvazvichikonzerwa nezvataudzwa nezeki kuti vanga vasati vawana mapepa ekuvhotesa kunyanya kuno kumulawayo mapepa ekuvhotera acho maballot papers emakansela kunyanya ndoanga angasvike kuno kwanitavisa zvinhu
muchidimbu chii changa chichiitikawo kumidlands pane zvawanzwa kwavhotera mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa
tanzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakwanisa kuvhota kwavanogara vachivhotera kushehudu kupurazi kwavo kune dzimwewo nzvimbo ndanzwawo kuti kuvhota kwaita zvakanaka kunyanya mumaruwa kwafamba zvakanaka kwatanga zvakanaka asi mudhorobha kwamadhorobha akasiyana siyana kwaitikawo dambudziko rimwe chete iroro rekunonoka kutanga
kuzvotinotenda zvikuru kudzanai nguva yedu ndo inenge yadyanana iko zvino regai timboenda kuna Jonga achitipa nezvenyaya yezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvabva kunze kwenyika kuti zviende kunovhota
mumwe wevakwanisa kuvhota vachibva kusouth africa ndava Dennis Juru vanove mutungamiri wesangano reinternational cross border traders association uye vachiti vanotsigira bato guru rinopikisa recitizens coalition for change
takauya neuwandu hwedu sevanhu vari mudiaspora vasina kukwanisa kuvhota vakafonera hama dzavo dzese idzo dzavanositumira chehuviri kuti dzizive kuti aiwa nguva yakwana yeshanduko vanhu ngavazive pekuvhotera vavhote vane hungwaru asi dambudziko ratiri kuona nderekuti kune vazhinji vanhu vediaspora vari munzvimbo dzekuti hadzina maballot papers kunyanya dziri mumadhorobha umo munowanikwa muine huwandu hwevanhu vetriplec so zvinhu zviri kutishungurudza zvesangano reinternational cross border traders association
varegista rumbira vanoisa chigaro vezanup f kucanada vanoti vavhotera pamuda vanhu polling center kumasvingo west
ndatenderawo mawadhi mazhinji ndichiona mapolling stations kuno kwedu kumasvingo west constituency maelections edu ari kurana zviri very efficient ini ndatora 2 minutes chete ndabva ndangoinda pazanup f papo pamasvingo ipapo ndichiisa max angu ndichibuda zviri kuratidza runyararo handisani ndaona mhirizhonga kana kunzwa nezvemhirizhonga
muteereri westudio 7 ane mukurumbira mufundisi Richard Moyo avanogara nekushandira kusouth africa vavhotawo nhasi
tiro ngotenda mwari zvikuru nesuwo tavhota kunzvimbo yandakaberekerwa yokuno kuti Redzi East Constituency pachikoro chesangwe primary kubhukuruka mafunzo akwachief gudo aiwa tavhota zvakanaka zvikuru nhasi mangwanani vavhura zvauna half 7 kuti vakanga vatovata vava panzvimbo zvinhu zvanga zvifamba zvakanaka hatina kuona dambudziko
mapato anoti zanu pf Citizens Coalition for Change neEFF yekusouth africa pamwe nevakarambidzwa nematare kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevhi yakasukuwere vakanga vavimbisa kubatsira vana vezimbabwe vari munyika dzakapoteredza nechekufambisa kuti vakwanise kudzokera kumusha kunovhota studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuti izvi zvazobudirira here ndakabirira studio 7 ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mumwe munhu anonzi afa akamirira kuvhota musarudzo dziri kushorwa nevanopikisa kuti dzange dzisina kurongeka Asi Zeki noti matambudziko aya akonzerwa nenyaya dzakawanda dzange dziri kumatare. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina standikile muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati